తనకా తేవరండి చెబుతి బ్రిడ్జి రే జేక ఇరో రిరి పనాస్ రివర్ రినోలింకా మాకొన్స్టిట్యూన్స్ ముంబెరెంగ్వా ఎస్ అనోతి ముంబెరెంగ్వా వెస్ట్ ముంబెరెంగ్వా నోర్త్ నెంబెరెంగ్వా సౌత్ నొకుజోయెండా కుంబెరెంగ్వా ఈస్ట్ rakaparadzwa nemafashama emvura ecyclone Helene last year pakatozoshayikawo local business person and shepherd Goronga aida kukrosawo ne homemade canoe saka bridge iri tinonzwa kuti rakatsatirwa mari zvakadobuda mumanewspaper achinzi rakatsatirwa mari inoita 6.8 yokuti rigadzirwe tinoziva kuti vakasukuwo here navasidhensekera mai vakatoendawo nechikopokopo vakanomhara ipapo vane vamiriri veUnited Nations tikanzwa kuti bridge rogadzirwa asi bridge iri hana kugadzirwa saka last weekend apa mvura yakanayawo kumusoro kwemberengwa nekumaona mamwe mapatsi omuberengwa saka gwizi gwemwanezi gwakazara saka gwavhara hapachakwanisi kuyambukika pane vana vanenge vachibva kwachifi mudavanhu vanodzidza pachegato primary ruzengwe sekondari nechegato hayo vakawanda zvikuru kwazvo havachakwanisi kuyambuka kuti vaende kuchikoro kuti vanoitawo malesson havo
makambozamawo here kubatana neivo vanomiriravo nzvimbo iyi mamember of parliament kuti vaonewo kuti hapana zvavangaita kubetseredzawo dunhu ravo
ini ndiri umwe wakatotaura nawo mamembers of parliament vachipromisa ivo kuti bridge raizogadzirwa in 3 months ndichitoudza kuti munoona sekuti zvinoita here kukanza hazvikoni nezano taitova tichitaura tiri pabridge rejeka ipapo
totarisawo kuti kune mari inotaurwa iyo yamataura kumashure uko kuti mamiriyoni anoita 6.8 akanga aiswa parutivi kunzi amiririre kugadziriswa kwebridge iri chii chakazoitika makazombonzwawo here
zvinotaurwa pamusoro pemari zvakawandisa vamwe vari kuzanup vanoti mari yakatizana vakasukuwo here tinongotaura kuti ingava sidhenisekera mai vachirimo umwe wavamwe vakatungamirira vaofisha eUnited Nations kuenda kujeka bridge saka hapana zvinouya zvakati tasa chandiri kuda kutaura ndechekuti hapana chinenge chiriitika chinobva kuhurumende kana chinobva kumaparliamentarians saka isu tenge tichida kutiwo vadzimai anoda kubara akwanise kuyambuka achiendawo kuchipatara saka zvinhu zvinonetsa vana vechikoro nevagari vomuberengwa.